Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kubvumbi 23 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hazvisi kufambidzana nemari dzekutambira veruzhinji. Veruzhinji vari kumashure kunyange zvavo kutambira mamillions, asi maprize anonge akwirawo zvakanyanya kupfuura mamillions iwayo.
Dhora remuZimbabwe roshaya simba zvinotyisa zvapa kuti nyaya yekuti vakawanda vave mamillionaire emari isina basa idzoke.
Vakasaita izvi takavimbisana navo kuti ndobasa rematare edzimhosva. Tichanga tichivatora kuvaendesa kumatare, kumatare kutanga tichizokumbira matare kuti vachiudzwa nematare.
Mapurisa nekanzuru yeHarare okurudzirwa kubvisa vemushikashika vari muna Semnyoma kana kuti voendeswa kumatare. America yaburitsa vashandi vepamuzinda wayo muSudan umo mune hondo inotyisa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dhora remunyika ratanga kushaya simba zvinotyisa zvapa kuti kana munhu aine madhora ekuAmerica chiuru chimwe chete ave nemari inosvika miriyoni imwe chete yemadhora emuZimbabwe. Pamusika weRBZ nemusi wechipiri, dhora rimwe chete rekuAmerica range richitengeswa kana kutengwa nemari inodarika chiuru chimwe chete chemunyika kana kuti 1:1,000. Pamusika wemukoto, dhora rekuAmerica range richitengwa nemari inodarika chiuru chimwe chete nemazana masere kana kuti 1:1,800. Governor weRBZ Dr. John Mangujga vaudza bepanhau reSunday Mirror kuti kudzikamisa dhora iri vachaparura imwe mari yemadandemutande kana kuti inoshandiswa padandemutande ichitsigirwa negoridhe remunyika kana kuti digital currency. Vatizve vanofunga kuti mari ichabva mukutengeswa kwefodya ichadzikamisa mutengo wedhora remunyika richibva rawana simba. Asi kuti izvi zvingashande here? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Dambudziko rine vanhu izvozvi ndezvekuti akapuwa maRTGs owadii, nekuti haisiri mari inoshanda. Kumaketi kwatiri kuenda kutenga zvinhu uko kumaketi kuri kudiwa maUS dollars. Hakusombodiwa zvavo zvegold zvataura izvi. Maketi ya 100% dollarized. 90% to 100% matransaction ari munyika aya maUS dollar. Saka kwakurutanga imwe nyaya yatisikanzwisisi, kunonzi kurasika kwemhando yepamusoro. Hazvisi zvakashanda. Kusashanda kwakaita panyaya yemagold coins yavakaunza ichiti achadzikisa mutengo, achadzikamisa rate, ndo zvimwe chete zvichangoitika padigital currency. Nekuti komina yacho ndo imwe chete, asi vakuunza currency number 3 inonzi digital currency. Inozivikanwa nani kumusha digital currency kana munhu ari muchimani mani yedaunotenga chingwa unoshandisa sei. Saka ndinoona kuti vehurumende vapa higher level yekuperekwa havishandi. That's in short.
Asika vari kuti iyi imari inenge ichida kushandiswa nevanhu vane mari dzakawanda vanenge vachida kuchengetedza mari dzavo, vanenge vachitya kuti iro dhora racho remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba.
Tikatasenya dzedigital currency takuya kunyaya dzemabitcoin and all those things which we are still grappling with. Chii imhukai onai sei chichikutambudzika nazvo? Tasaka mhuri yeZimbabwe kwete inini, asi kuti tione kuti munhu akagara paakagara anozvinzwisisa here. Nekuti when ukaita police unongeza tu vana vya kumu ke kuwa kudirection au watu vyaendi vichi behave anenzira zao watu vyaite sekutu ukaisa gold kuti msatenga mare ma US kana mapua masimtola kitenga goride vana yu wafana ukumu kwa tenga goride vatika utenga ma US saka izo zuwa hazina kushanda pa gold coin saka zino shanda sile pa digital currency chini zino digital currency pa kutanga kwacho mbunzo iwo yendo unenisa wano mkomunity ya Zimbabwe ende haifu yaka shanda ino shanda kwa market inonga iri ine financial debt ikuti njimbo yacho iyo ya wanashandisa chi electronic payments saka kumusha kusina magets kusina internet kusina yuse zozo how do we use that
kuti titarisa iro dora racho tirikuona mamiliyoni anenge akudzoka zvakare kuvanhu kana vapiwa ma RTGS aya kana kuti yavanoti Zimbabwe dollar yacho zviri kufamba sei zvinhu zviri kushamisa here tirikuona dora riri kushaya simba zvisingaite kana pamusika we RBZ yato 1:1000
chikonzero chekuti budget hurumende raka kurisa zvakanyanya sezvitakataura gore rapera ku 4.5 trillion dollars and takataura kuti mare zhinji iyoyo haisiri kuenda ku production iri kuenda kuma elections nekuti yanga yakadairectwa mapazi ehurumende asinene chekuita neproduction sekuti ministry of defense and war veterans yaipuwa mari yakawandisa ministry of finance yacho pachezvayo inofanira kunge ichipata homwe kuma maministry yaibata mari 200 billion dollars yakabata mumaoko mayo yainoshandisa zvisina tsarukana saka mari iri kupfachurwa mari ikapfachurwa ikapinda mumarket omu vanhu vakanonga vaitambira mari iyoyo through mapayments nehurumende vanoende pamusika muti mautenga foreign currency reti yotiza yere chamaramba munhu saka kwandiri havisi kundishamisa hazvisi kufambidzana nemari dzekutambira veruzhinji veruzhinji vari kumashure kunyange zvavo kutambira mamillions asi mapraise anonge akwirawo zvakanyanya kupfuura mamillions iwayo
nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Rimwe gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe vanoti mapurisa kusvika pari zvino haasati aita zvaakavimbisa kuti vachabvisa chiteshi chemabhazi chisiri pamutemo chiri muna Sam Nujoma Street kuma Avenues pedyo neguta reHarare. Vasaurombe vati kana mapurisa akasatora matano achirega vanhu vemushikashika ava vachiita madiro aJorgina vachaendesa mapurisa aya kumatare edzimhosva. Mukuru wemapurisa muHarare Senior Assistant Commissioner Isaac Tayengwa vakanyora tsamba kuZimbabwe Lawyers for Human Rights vachiti mapurisa achabvisa vanhu ava achishanda nekanzuro yeHarare vosunga vari kutyora mutemo. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti vakagadzirira kushanda nemapurisa kubvisa vanhu ava. Vati basa rekubvisa vanhu vanenge vachiita zviri pamutemo ndere mapurisa ekanzuru yavo, asi vakaona kuti panogona kuita mirizhonga vanodaidza mapurisa ezeta rapi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo, asi tabata gweta vasaurombe.
Hapana any designated bus stop riripo, hapana kana pekuti motokari dzimire mukatotarisa. No stop zone nekuti hapamiriki mugwagwa, uye mukatarisa nzvimbo iyoyo izere mabhizinisi, izere dzimba dzekuti vanhu vagare. Haisi nzvimbo yekuti pangaita ipo bus stop. Saka dambudziko raitika nderekuti vemishikashika vemabhazi vemakombi vanonga vachitora nzira yebhindura highway vachinja mugwagwa uyu kuita iwo bus stop.
Pane zvinhuwo here zvimwe zvinotarisirwa kuti zvinge zviripo panenge pachikwirirwa mabhazi kana kuti pachiteshi chemabhazi?
Hapana zvimbuzi, hapana panomirika, saka vari kumira mumugwagwa vachitora vanhu saka pakuita kunga pamusika zviri kubloka izvo flow of traffic zvichiitira vari mumahofisi nevari mudzimba dzavo ruzha saka izvi zvakonzeresa zvikuru kwazvo and it has affected the businesses around.
Asi makambosuma mapurisa here nezvedambudziko iri?
Mapurisa takambovanyorera nevekanzuru kava kaviri tichivanyorera akakatazovanyorera rwendo runo kava kachitatu tichivataurira kuti kliyai saka panzvimbo apa pakambokliwa vemabhazi vakamboenda kune marank madesignated ranks ari kuanotakurira mabhazi ane nzvimbo dzakafanira kune migwagwa kune matoilets kusinga disturb flow of traffic.
Muri kuda kuti mapurisa aite sei chaizvo?
Tiri kuti kumapurisa aiwaka basa renyu imi semapurisa ndere kuinforce mutemo. Pari kuitika tsaona dzakawandisa chaizvo pamugwagwa uyu.
Ko mapurisa akasaita zvamuri kukurudzira munenge motora matanho api?
Vakasaita izvi takavimbisana navo kuti ndobasa rematare edzimhosva tichanga tichivatora kuvaendesa kumatare kutichanga tichizokumbira matare kuti vachiudzwa nematare kuti vaite zvavanofanira kuita according kubumbiro remutemo.
Rimwe gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo Saurombe vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti nezuro mauto emunyika mavo ane unyanzvi hwepamusoro-soro kana kuti Special Operations Forces vakakwanisa kuburitsa muSudan vashandi vemuzinda weAmerica vanosvika makumi manomwe. MuSudan mune hondo inotyisa pakati pemauto ari kutungamira nyika nevakaipandukira veRapid Special Forces. VaBiden vati nyika yavo yakabatsirwa nenyika dzinoti Djibouti, Ethiopia neSaudi Arabia. Vanhu vanodarika mazana mana vafa muhondo yakatanga nemusi wa15 kubvumbi iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe vaFrederick Shava kuti tinzwe kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe here zviri muSudan. MaTV ari kurwisana ari kuramba kurudziro yekuti ambokanda zvombo pasi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi.
Zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti hapana kumira zvakanaka kuSudan. Pane patanga tichimbofungidzira kuti zvimwe pachaita kutaurirana poita kuwirirana kuti hondo iyoyo imire, nekuti mukarangarira muchaona kuti pane pavakamboti taakuita kumiswa kwehondo iya inonzi ceasefire. Saka izvi mukaona kune dzimwe nyika vototi taakubudisa henhu yedu, zvoreva kuti mamiriro akaita muSudan haana kumira zvakanaka mamiriro ehondo. Ende hondo haina kunaka, hondo inounza rufu. Mukatarira muchatoona kuti kune vazhinji vakatofa nekuda kwekurwisana kuripo pakati pemarapid forces iwawa nemauto ehurumende yekuSudan. Saka hazvina kumira zvakanaka.
Vamwe vanotarisira ivonana, vamwe vanotarisirawo iko kunana America nana France ava kuti vange vachibatsira vasangokurumidze ngoti tangoburitsa vanhu vedu chete. Ana America vanofanira kupindira here hondo dzakadai kuti vanhu vasauraiwe zvingazopedzisira zvaitika sezvatakamboona zvichiitika kuRwanda zviya?
America mukatarira kupindira kwayo inenge ichipindira ichinzi iyo inyika ine masimba pachitenderere, inonzi iyo nevamwe America ndii global leader. Saka iri nyika ine masimba kudaro inotarisirwavo kuti ishandise yatingati influence yayo pakuti pasaita kudeuka kweropa. Izvezvo ndo zvinenge zvichitarisirwa kana takatarisana neiya yatingati global village. Asi pane vamwewo vanotiwo nyika ngadzigadzirise matambudziko adzo mukati nemidhani yacho kureva kuti nyika ingava iyo chidhani inofanira kugadziriswa zvinhu zvayo achika mukatarira kudaro muchaona kuti kana vamwe votopindira kana kuti kana patoita hondo sezvaitika kuchidhani zvoreva kuti imo muchidhani vakundikana kuwirirana saka zvodavo vamwe vangava vari kunze kuti vauye vazoyanamisa kana kuti vazobetsera pakupomodza matambudziko anenge ari munyika iyoyo.
Ko African Union haikwanisi here kugadzirisa matambudziko akadai?
Mukatarira vazvino matambudziko akadai awa hongu African Union dei kuri kuti yakavumbwa zvinoipa simba rokuti igadzirise matambudziko zvinovai kuona kuzvigadzirisa asi mukatarira ndiona kuti mavumbirwo eAfrican Union vanonyanya kuda kungotaurirana vachiremekedzana sehurumende dzinenge dzichitonga nezvinhu zvakadarodaro pakapo pameza asi mukamboenda kumatunhu akaita sana ECOWAS kuECOWAS kunenge kuri nani vanopane nyaya dzavakambopindira vakatopisa dzimwe hurumende dzanga dzapinda kuda nezvechisimba zvemauto kana kuti makuu asi muAfrican Union izvozvo hazvina kunyanya kukurumbira.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaratidzira muTel Aviv, Israel, zvichitsutsumwa nedanho rehurumende rekuda kuvandudza mutemo kuti ideredze masimba ane matare emunyika iyi. Russia yaburitsa mashoko ekuti iri kuda vainoti varume chaivo kuti vaende kuhondo kunorwa kuUkraine, nyika yairi kuedza kupamba. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain rinoti haro harione Russia ichikwanisa kuunganidza mauto anosvika zviuru mazana mana kana kuti 400,000 yairi kuda. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwana.
Zita rangu ndinonzi Mike Mwanjeri. I played for Cape United. I'm a Cape United player. And then I went to Serbia. After Serbia, I played in Romania for 8 years. Then after I played in Thailand for 2 to 3 years.
Na academy yangu ndinonzi Jimmy. Iri associated na Sir Gilbert Mponda. We are here to develop my young talents. I'm a talent.
Urikutarisa mazera api chaizvo apa?
Tikutangira pa under 18. kusvika under 21 ndo vana vatakatarisira iravo.
Tichitarisa nyaya yemitambo yamunenge muchitamba, pane ligi iripo here yamuri kutamba muri nevadika?
So far hatisati tajoina ligi, but pane ligi yataida kujoina maakademi. So far tiri about 6-7 maakademi, ya Dickton Choto neya FM Mazarura neya Costa Nama ine isime yangu. Saka tichiri kuorganiza kuti tijoine tiite ligi irite yakadaro, tikwanise kuti tikwanise kuti vabika vakwanisewo kusvikawo patakasvika, bhikozi vakomana vatataurawo vakomana vakambotamba kuiro. Saka vanoziva zvinoda kuti zvidhevhelope maakademi, ndosaka takada kujoina ligi iyoyo, ndoyati kuda kufoma.
Ko vana Capes nana Dynamos havana here? Kudhara akati aimboona kuchitambwa bhora vari maCape and Razors vechidiki, ava zviri kufamba sei?
Nyaya iyoyo dzimwese, because ikuto ndakatoshandisikawo nejunior police yakatobva yatova. Zvinhu zvataitombotaurawo nevamwe vakuru vemutambo wemafomer players kuti zvanga zvakanaka kuti isusu vanoona izvi zvakufamba maacademy edu, dai kuri kuzvataurirana nevakuru vavo towirirana, tokwanisa kuti isusu semafomer players seCapes United tokwanisa kutsvaga maplayers tienda kumarural area tichivapa maplayers mukuona kuti timu ienderere mberi. But takangoona kuti sevanhu vacho vasina ushungu nezvinhu zvacho, saka takabva tamusiya kuti vatatangunguta se kuzviitira zvinhu zvedu tei.
Saka pane vamuri kurayiridza iko zvino izvi, pane vamwe vamukadome nemazita here vamuri kuona vaine ramangwana rakanaka?
Ndingataura hangu handingakwanisa kutaura, because vanhu vacho munoziva kuti vafana havasati vatamba bhora ka, saka ukataura manje kuti muningi anokwanisa kutodaa zvinovakanganisa mubatambiro manje, anobva afunga kuti akutamba sereki. Asi mutimu mangu inini ndine about 5 or 6 players vandi kutarisa kuti remangwana vachaveringowo munewspaper vachatamba uku ivo kusinza takaita.
Zviri nyore here kuwana mari yekuti murambe muchikwanisa kudzidzisa vechidika?
Mari chai chaiyo senge vechidika ikakuudzai kuti sife tiripo hapambona zvinhu zvakawanda pane vadika. Chavanotoda ka equipment mabibs ekuchenesa nemakombs anditika nekungovapa like paunotamba game paipai movapa mari yechikafu, mongovatengera mazoo nechingwa, because haungatarisire kuti vana vechipika vovabhadhara vovapa masalari, havamboda mari yakawanda. Saka ndinotoshamisika kuti matimu akaita sana Capes vanana Dynamos vando kujunior police yakaparara sei, because hapana chinhu chandoti chinotodhuraka itransport kuva nebhazi rekungovatakura kana kombi ndochinotodhura, but zvimwe izvi hatisii kuti pane chinonetsa.
Saka vanenge vachida kujoina akademi yenyu vanoita sei chaizvo, vangakubatei sei?
Vanoda kujoina akademi yangu vanokwanisa kundibata panhamba dzangu handi 0781509369. Pa13 years, pakataura pa13 years, ndaitaura vanoda kuenda kusouth choi south yeye, asi kutraining below 10 years tichotanga ipapo tichienda mberi.
Aiwa vateereri, nhambe tambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo, tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondi pasimba.
Kwa ziwai vatereri, ndini Tanonoka Wande, ndichikutambira ine mufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tine umwe mutereri vazvishezha kusouth Africa uko vanoda kuwedzera pamashoko akataurwa zvandirapera namufundisi David Simango pamusoro pevarume vanowana vamwe varume nevakadzi vanochata nevamwe vakadzi. Taurai henyu maonero enyu vazvishezha.
Zvakanaka iva Hwande, nyaya iri pano yakakosha kuti yaitaurwa navasimango yandekuti nyaya hazvina kukodzera kuti munhu varume vachate nevarume. Ndizvo zvinotaura shoko raMwari Bhaibheri. Ndizvo zvatinoziva zvakaita kuti Sodhoma neGomora zviparadzwe. Saka chiri kukonzera zvimwe zvinhu zvakadai kuti zvinonyanyoitika nenyaya yekuti vemachechi vari kuzvikonzera. Nokuti mukatarisa nhasi, kana pakaita murume ada kuchata nemurume, machechi aripo chaizvo. Unotopiwa vamwe vafundisi vanouya vachiita vachikuchatisai varume nevarume, vakadzi nevakadzi. Saka tiri kuona kuti machechi chaiwo chaiwo nawo atorasika, akutedzera nyaya yemarights. Nekuti marights evanhu kave vari kutaura izvi kuti aiwa ngatichatetire varume. Saka ipapapo ndo panotangira kushata. Saka nhau yemaequal rights iyi, marights akanaka, pane akanaka pane asingadivi. Mukatarisa vanomirira varume vanoda kuchata nevarume vaya, vanenge vachiti aiwa marights edu. Saka marights akashatira pazvinhu izvi zvekuti akapesana nezvinodiwa naMwari ashata. Tinoziva mazuva ano kune maequal rights, kuti varume vakaenzana nevakadzi, ndizvo vanenge vachitaura. Asi Bhaibheri ichitaura Mwari achisika akati no, murume ndiye baba, mudzimai ari pasi pemurume. Asi nenyaya yemarights iyi, tarisai muone kuti vanhu vakuenzana. Saka ndo pashatira zvinhu vawande.
Pane chakaipa here pakusimudzira kodzero dzevanhu kana kuchengetedza kodzero dzevanhu? Tingasarudza here kuti kodzero dzavanhu idzi ndo dzatinoda, kodzero dzavanhu avo ndo dzatisingadi? Zvinofamba sei kana tiri vanhu vechitendero?
Hapana chakaipa kutedzera kodzero dzevanhu. Nokuti kana muBhaibheri mukatarisa, Mwari anga asingadi vanhu vaitobata vamwe vanhu noutsinya, vakaita sevakadzi kana nherera. Asi zvinofamba sokudai, kodzero dzatinotedzera isusu tinofanira kuteerera Mwari kunda vanhu. Ndo zvinotaura Bhaibheri, kuteererai Mwari kukunda vanhu. Saka kana kodzero dzevanhu dzakuya zvino dzichitipesanisa nezvinodiwa naMwari, dzakadaro idzi hatifaniri kudziteerera. Asi tinoteerera dzinoenderana nezvinotaurwa neshoko raMwari Bhaibheri, dzikati kudzai chirikadzi. Vanhu kana vanhu vekodzero vakati ngazviitwe sokudaro, nesu tinofanira kudaro. Asi tikaona zvino kana Bhaibheri ichiti kudza mubereki wako, asi kodzero dzevanhu dzichiti aiwa mubereki haana basa, ipapo panenge pashata.
Saka sokuona kwenyu, nyaya iyi yobatwa sei? Vanhu vakadai vodzingwa here mumakereke kana kuti vakabatirwa nezvira ipi? Maonero enyu ndapi panyaya iyi? Toita sei?
Pana 1 Vakorinde 6 kubva pavhesi 9 inotaura kuti vanhu vakadaro vaya havagari nhaka yeumambo hwaMwari. Saka mubvunzo kuti saka zvoitwa sei, toita sei, hatingadzinge vanhu vakadaro? Asi 1 Vakorinde 6 verse 11 yobva yati vamwe vanhu, hanzi vamwe venyutu zvamakanga makaitawo pakati pedu pavakristu apa, asi vakaitwa vatsveni neshoko raKristu. Saka vanhu vakadaro vanoda kudzidziswa mitemo yaMwari. Ndo zvinoita kuti vachinje vavewo vatsveni, vagofanana nevamwe vanhu vakakwanisa kugara mumanhaka yeumambo hwaMwari. Wedzerawo zvakare ndichiti shoko raMwari rinobva rati zvakare pana Vakorosi 3 verse 7. Nisekuti kutangira pavhesi 1 pasi, asi pavhesi 7 panoti vamwe venyu maimbofambawo muzvinhu izvozvo chaizvo, vamwe vainu maimboitawo saizvozvo. Asi makazo pavakagamuchira Kristu vakachinja maitiro, vakatanga zvino kuchitevedza mitemo yaMwari. Saka vanhu vakadaro chinongodiwa pavari ndechekuti vadzidziswe mirayiro yaMwari vofamba vachitevedzera iyoyo.
Saka mashoko enyu ekupedzisira panyaya iyi anotii?
Ndopedzisa ndichiti kana tasangana nevanhu vakadaro hatifaniri hedu kuti tivavenge, asi ngativadzidzisei nemutsa nounyoro tisingavatuki. Tikadaro naivo vachasvika pakuonawo chokwadi chinodiwa naMwari wedu, zvimwe navo mangwana vachatendawo.
Aiwa vateereri, tinotenda zvikuru mashoko abva kumuteereri wedu vazvishezha vari kuSouth Africa. Kana muine mibvunzo kana mamwe maonero enyu panyaya dzepachirongwa chenyu ichi, tumirai maaudio enyu pawhatsapp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatishonganei zvakare zvondo rinouya muchirongwa chedu ichi.
Tinotenda Tanonoka Wande nechikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Vatereri, tokupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Dynamos yarohwaiyo 3-2 neBulawayo Chiefs. Chicken In 0 Caps United 0 Shisham 1 Simba Bora 1. Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, tosangana zvakare mangwana mangwanani. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
pakuizika tisenda.